This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 17 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Amai Zekai Holland vanosiya MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vachinotungamira MDC Renewal Team.
Mauto emuchadenga emuZimbabwe nekuNamibia odzidzira kukanda zvombo zvehondo kunyanga.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoendesa mauto avo zviuru zvitatu kunobatsira kurwisa Ebola kuLiberia.
Mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata cheMDC Renewal Team chinoti chakadoma Mai Sekai Holland kuti vambotungamira kwemwedzi mitanhatu kusvika muna kurume wegore rinoya, apo MDC Renewal Team ichaita Congress yayo ichadoma utungamiri hutsva. Vachitaura nezvekutambira kwavo chigaro ichi, Amai Holland vanoti vatambira nemufaro ruremekedzo rwavapiwa nekudomwa kwavo, sezvo urwo rusiri ruremekedzo rwavo chete asi kuti rwemadzimai echikuru ose munyika nemuAfrica. Mugwaro ravaburitsa mukutambira kwavo chigaro ichi, Amai Holland vanotiwo chikuru chakavanetsa nevamwe vakaomba bato reMDC inyaya yekugaro vandudzwa kwebumbiro rebato kuitira kuti rifambirane nezvinodiwa nemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai.
Amai Holland vanoti bumbiro iri rakavandudzwa zvakare muna 2006 richiwedzera nguva inogarwa nemutungamiri webato pachigaro. Vanotiwo riri kuda kuwandudzwa zvakare paCongress ichaitwa mwedzi unouya, richipa zvakare mamwe masimba kumutungamiri waro. Amai Holland vanotiwo hapana matanho ari kutorwa mukupedza zvachose mhirizhonga inonzi inenge ichibva kuhofisi yemutungamiri webato. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Holland pamusoro penyaya iyi.
Chirongwa chandaita ndechekuti tikumbire vanhu vane business dzavo dzakamira dzakakwana kuzotibatsira kuvaka finance department, kozoti kuorganizing leadership training kuti mayouth edu adzidzire kuti basa reyouth hariso kurova vanhu. Tiri kuda kuti tikunde nyaya yemhirizhonga. Chechitatu chataita ndechekuti tive nemaNGOs achati vanhu kana vaita zvinhu zvavo zvepolitics vozoshanda necivil society kuona kuti vane maprograms avo anovasimudzira panharaunda pavanenge vari malivelihood projects avo. And ndiko kwatiri kuda kuti tione kuti mafoundations atinoisa anenge ari kuvanhu.
Tinoonawo kuti mugwaro raburitswa nebato renyu muri kupomerawo vatsvangirai mhosva dzakasiyana-siyana. Zvinhu zvamakatadza kugadzirisa here muchiri pamwe chete?
Zvinhu zvese zvinoitika isu semadzimai taisimudza zvichinonzwika kumusoro-soro uko, asi pakatadzika kuwanika nzira yekuti zvinhu zvigadziriswe. Simba rokuti panenge pachivakiwa vamwe vachiruka vamwe vachirudunura zvinotora simba zvikurusa. Zvinhu takatadza, we failed, tehlulega, and I think we just have to accept kuti takatadza. Nokuti kuti tive tichinyeperana kuti pane zvimwe zvatingaita handifungiri.
Matambira sei kudomwa kwamaitwa iko kuremekedzero rwokuti maremekedzwa munhukadzi kuti munge muchitungamira bato kwenguva iyoyo?
Kuremekedzwa kwaitwa ini hakusi kwemadzimai chete, ndezvechembere neharava. Toro kuti chembere ini at 71 years old ndanzi imbotibatsirai for 6 months. Kuremekedza vanhu vagazera kukuru chaizvo kuti tokumbira kuti mutibatsire apa. So ini ndinogamuchira izvi, ndichigamuchira navamwe vangu vabvazera.
Avanga vari vadomwa kuti vafanotungamira chikwata cheMDC Renewal Team amaisekai Holland vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutauriri wechikwata chavatsvangirai vaDouglas Muonzora kuti tinzwewo nezvipomerwa zviri kusimudzwa neMDC Renewal Team.
Chekutanga ndechekuti mubato medu tinoremekedza madzimai zvikuru. Ndo kusaka Vice President wedu Ntokozani Kupe Mudzimai. Uyezve takagadzira bumbiro remutemo weZimbabwe ratakawedzera nhamba yemadzimai anogara muParliament. Saka bato redu rinokudza madzimai zvikuru. Chechipiri ndechekuti vanhu veRenewal ava vanokanganwa kuti dambudziko reZimbabwe ndiRobert Mugabe neZanu PF. Saka panzvimbo yekuti vataure vachiisa miseve yavo kuna Robert Mugabe nekuZanu PF, vanongoti nangadangana tsvangirai. Tsvangirai haziriye ane dambudziko reZimbabwe. Kana vanhu ava vakanofoma pati yavo, ngavaite zvavo zvepati yavo.
Ko panyaya yemhirizhonga iri kupomerwa bato renyu ichinzi zvizhinji zvacho zvaibva kuhofisi kwavatsvangirai chaiko asi zvisingazoongororwa.
Vatsvangirai havamboita zvemhirizhonga, vatsvangirai havana vanhu vanorova vanhu kwete. Chakaitika ndechekuti kune vana vakapomerwa kunzi vanga varova vamangoma. Tikaenda navo kumatare, matare edzimhosva akaona vana ava vasina mhosva, asi vanongoti ndavatsvangirai. Vatsvangirai havane chekuita nemhirizhonga, vatsvangirai ivictim yemhirizhonga.
Totarisawo kudomwa kwaitwa iwo amai Holland, kune zvakungaitawo mubato renyu imi kana muchikwata chenyu?
Pachindevere vanoiti inqaba mnoza, kureva kuti manya mamire nerongo. Hapana zvazvinotibatsira kana kutitorera isu kuMDC kwedu. Tichaita utungamiri hwedu hunovhoterwa. Isu kuMDC watungamiri vanovhoterwa, ndosaka tiri kuenda kuCongress. Ava vekuti vanosangana vopanana masimba istayo yavo iyoyo. Asi chatinoziva ndechekuti kune wanoda utungamiri hwebato iroro wakati wandei. Saka isu tinoti kana vachida kuita bato ravo ngavaite bato ravo, vasiyane netsika yekungoramba vachingotuka vatsvangirai. Nekuti vana veZimbabwe havana mabasa, vana veZimbabwe vari kuda pati dziri serious, kwete pati dzekuramba vachingotuka vamwe vanhu vasiri ivo vana Mugabe.
Avanga vari mutauriri weMDC vaDouglas Muonzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mauto emuchadenga eZimbabwe neNamibia nasi anga achidzidzira kuita mushandira pamwe mukurwisa nemuchadenga kunyanga nechinangwa chekuti nyika mbiri idzi dzigare dzakagadzirira kana pakaita hondo kana zvimwe zvingangokanganisa nyika dziri kuchamhembe kweAfrica zvakaita semafashamu nezvimwe. Asi vakuru vakuru vemauto vanoti kudzidzira kuita mushandira pamwe uku hakunei nekusagadzikana kwezvinhu muLesotho, umo mune mauto akaedza kupidigura hurumende yenyika iyi nechisimba mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, ndivosa chigaro weSADC uye nemuvhuro vainge vari muSouth Africa vachiedza kugadzirisa nyaya yemuLesotho iyi. Mutedzeri wemutungamiri weSouth Africa vasiuroro Ramaphosa ndivo vakaitwa mutongi gava weSADC panyaya yemuLesotho. VaRamaphosa vari kutarisirwa kupinda muLesotho nemusi wechina. Mukuzeya nyaya yekudzidzira nekukwenenzvera mabasa echiuto emuchadenga, tabata mutauriri wemauto Air Force of Zimbabwe Squadron Leader Simon Matingwina kuti tinzwe zviri kuitika.
Air Force of Zimbabwe ne Namibia Air Force zvabatana nasi vachiita exercise yanga ichinzi Exercise Savannah Thunderbolt 1. Exercise yanga yakanyanyonanga kuti mauto Air Force of Zimbabwe emuchadenga nemauto eNamibia Air Force vacoordinate pavanoita maoperations emuhondo. Saka ndege dzashandiswa ndedzemhando yeK8 dzanga dzichidropa dzichidonedza mabhomba kukutanga range. Exercise iyi yabatsira pakuti ichaita kuti mafuture operations kana kuti maoperations achatevera kana kuri kuti Air Force of Zimbabwe kana kuti SADC mauto aya anenge achishanda pamwe chete pasina zvinokanganisa.
Sei iyo exercise yakadai yakakosha?
Exercise yakakosha pakuti semauto emuSADC emuchadenga pakaitika zvinokanganisa muregion kana mune nyika dzedu. Mauto ese Air Force of Zimbabwe ne Namibia Air Force nedzimwe nyika dziri musadhaki dzokwanisa kuoperata pamwe chete pasina zvinokanganisa. Ndozvazvakananga exercise iyi.
Hazvine hazvo nemapisha picha ari kuLesotho.
No, exercise iyi yakarongwa kuLesotho visati zvaitika.
Mutauriri wemauto Air Force of Zimbabwe Squadron Leader Simon Matingwina vari parunare muHarare.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakabvuma nezuro kuti vari kutumira zviuru nezviuru zvemauto emunyika yavo kunobatsira vari kushanda mukurwisa chirwere cheEbola kuWest Africa. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vafa kusvika pari zvino nechirwere ichi. Mushure mekuita musangano nenyanzvi dzezveutano kumuzinda weCenters for Disease Control muAtlanta kuGeorgia, vaObama vakati mauto emuAmerica akagadzirira zvakakwana mukubatsira kurwisa chirwere cheEbola. VaObama vakatiwo nyika yavo yakagadzirira kutungamira mukubatsira nazvose zvainazvo zvinokwanisa chete kuitwa nenyika yavo.
We're prepared to take leadership on this to provide the kinds of capabilities that only America has and to mobilize the world in ways that only America can do.
Mauto emuAmerica achangari Monrovia, Liberia, umo achadzidzisa vezveutano uye kuronga mafambisirwo emabasa ekurwisa chirwere ichi, pamwe nekuvaka nzvimbo gumi nenomwe dzekurapira vanenge vabatwa nechirwere ichi. Asi mauto aya achanga asiri iwo anorapa varwere ava. VaObama vanotiwo pasi rose rinofanira kubatsira padambudziko iri nekukurumidza kuitira kuti chirwere ichi chisapararire kuzviuru nezviuru zvevanhu uye kuti nyika dzemuWest Africa dzisave nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Vakativo chirwere ichi hachisi kungopinda mudunhu iri chete, asi kuti chinogona kuisawo parumana nzombe nyika dzakawanda dzepasi rino.
This is an epidemic that is not just a threat to regional security, it's a potential threat to global security. If these countries break down, if their economies break down, if people panic, that has profound effects on all of us, even if we are not directly contracting the disease.
Sangano reUnited Nations riri kutarisirwa kuzeya mushandira pamwe wenyika dzepasi rose mukurwisa chirwere cheEbola panotanga musangano wepagore weGeneral Assembly mangwana. Sangano iri rinoti richada mari inoita bhiriyoni imwe chete yemadhora yekushandisa mukurwisa Ebola muWest Africa.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weLiberia, Amai Ellen Sirleaf Johnson, vanoti danho ratorwa neAmerica rekutumira zviuru zvitatu zvemauto kuLiberia chinhu chikuru mukurwisa chirwere cheEbola. Havati vanovimba kuti dzimwe nyika dzichaitawo sezvakaitwa neAmerica.
India neChina dzanyorerana pasi zvibvumirano zvekutengeserana izvo zvakanangana nekuwedzera kuvambwa kwemabhizimusi matsva ekuChina mudunhu reGujarat muIndia. Mutungamiri weChina vaXi Jinping pamwe nemutungamiri wehurumende yemuIndia vaNarendra Modi vanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana nhasi mushure mekusvika kwavache muIndia murwendo rwavo rwemazuva matatu.
Muzuva rekupedzisira rekutsvaga mavhoti pareferendum ndotsokorera zvakare muzuva rekupedzisira rekutsvaga mavhoti referendum yemuScotland isati yaitwa, tsvagiridzo yaitwa pamavhoti evanhu
iri kuratidza kuti vanhu vari kuda kubva Great Britain vashoma zvikuru vachichenzaniswa nevari kuti inofanira Scotland inofanira kuramba yakabatana neBritain zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana zviri kutsigira kuti Scotland izvimirire ukuwo vari kutungamira vari kuti ngairambe yakabatana neBritain vari zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana.
Rambai makateerera kune pfenyero yevanhu aneme muchirongwa. Ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaGift Chimanikire veMDCT vanoti Zimbabwe inofanira kusimbisa zvibvumirano zvayo munyaya dzezvezvicherwa uye kuita ongororo izere yekuti uwandu hwezvicherwa zvayo hwakamira sei isati yamhanyirira kuita zvibvumirano nenyika dzakaita seRussia neChina kana dzimwe dzakabudirira. Zimbabwe svondo rino yanga ichinyorerana zvibvumirano neRussia zvekuchera platinum kuDaro and Dell. Chibvumirano ichi chiri pakati pekambani yeRussia yeVB Bank, Rustec neZimbabwe Mining Development Corporation. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakaudza gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia riri kutungamira chikwata cheRussia muZimbabwe vaSergei Lavrov kuti ukama hweZimbabwe neRussia hwakasimba kubva munguva yehondo.
VaMugabe vakanyombawo nyika dzekumawirira dziri musangano reEuropean Union vachiti inyika dzevatadzi nekuti dzakatemera Zimbabwe zvirango. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dzina kuda kudomwa nemazita dzaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuita zvibvumirano pachena kuti veruzhinji vazive zviri kuitika, kwete zviri kuitwa kwamarange zvekuti hapana ari kuziva kuti mangoda ari kucherwako ari kufambiswa sei. Pane mashoko ari kutaurwawo nesangano reAfrica Confidential ekuti Zimbabwe ichapiwa zvombo zvehondo neRussia iyo ichiendesa zvicherwa kunyika iyi. Tabata vachimanikire tikatanga nekuvabvunza kuti Zimbabwe inonyatsoziva here uwandu hwezvicherwa zvayo uri pasi.
Panyaya yezviwanikwa muZimbabwe tiri kuona chekuti ruzivo rwatinarwo pari zvino rwekuti tine zvakamira sei pasi pevhama, takangoita exploration yedu kana kuongorora zvikamu zvinokwana makumi matatu kubva muzana, ndingati makumi matanhatu kuti 60%. So zvakadaro hatinyatsoziva kuti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda zvakaita sei. Tichine makumi mana kubva muzana zvisati zvaakuzivikanwa. Nokudaro kupomwa kwakaita kambani inofanira kuita exploration asi haina mari yekwanisa kuita izvo, nokuti zvinobedza mari yakawanda. Vanofanirwa kuti vatowana partnership kana kuti wana vamwe kunze kwenyika vanovabatsira kuongorora kuti zvicherwa zvatinazvo zvakamira sei. Ndozviri kuita kuti ruzivo rwedu runge ruri rushoma, tisingakwanise kuwana zvanokwanisa kuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kuguta maerano nezvipasipo.
Ko, chii chinopa kuti kana pachinzi panyoreranwa zvibvumirano zvemabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora tonzwa kuti hurumende hapana chairi kuwana uye vanhu vemunharaunda hapanawo chavari kuwana, zvinenge zvichifamba sei?
Zvinoonesa ndezvekuti ukanyorerana chibvumirano nevanhu vaiosina kuziva kuti muhombodo vavo mune chii. Kana vouya vayaka vanogona kuchera vachiita chii, pane yatingati bata system yekuti munowana ngatiti zvombo kumasoja. Vaona zvombo izvozvo vaakunobhadhara, vanobhadhara vachishandisa zvicherwa, zvinoreva kuti hapana keshi yatiri kuwana. Hazvina advantage kwatiri izvozvo in the long term.
Ko, pane zvibvumirano zvatiri kunzwa kuti Zimbabwe yanyorerana neRussia, pane zvamuri kuverengawo, mungati here pane chadzidzwa neZimbabwe chingapa kuti mune ramangwana panonyoreranwa zvibvumirano vana veZimbabwe vaonawo chouviri?
Ini semazviro angu ndinozva kuti Russia yanga ichichera painonzi Charles Farm, pavari kuchera madhamu dzezvi vachichera goridhe. Hapana chicha maRussians haana kutanga kuuya izvinezvi, agara ari muno. But pava kunyorerana zvikuru izvizvi, takutotarisira kuona kuti patinenge tazauya kuparamende toongorora kuona kuti zvine advantage here kunyika yedu kana kuti ndobata system yakare inoita kuti vaya vanenge vachichera vave ndo vanowana kupfuura vari vene venyika.
Vaimbova mutedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaGift Chimanikire veMDCT vari parunare muHarare.
chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kweruzivo pauwandu pamwe nemhando dzezviwanikwa zviri munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 tichitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Munhau dzedu dzemitambo, sangano retenis Zimbabwe rinoti riri kufara zvikuru nekusimudzirwa kwakaitwa chikwata ichi kupinda muEuro Africa Zone Group 2 svondo rapera. Izvi zvinotevera kukunda kwakaita mutambi Takanyi Garanga nemumwe wake Benjamin Locke, vatambi vekuNamibia mumakwikwi akatambirwa kuEgypt nemugovera. Chikwata ichi chakakunda zvimwe zvikwata zvemugroup A, apo chakakunda mitambo yacho yese, apo chakasangana neDemocratic Republic of Congo, Madagascar neNigeria. Kukunda kweZimbabwe uko kunoreva kuti nyika yavakwanisa kuita mitambo yeDavis Cup iyo yanga yambomiswa sezvo yanga isingatambe zvakanaka. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutungamiri weTennis Zimbabwe vaRegis Bunu kuti tinzwe zviri kuitika.
Tinofungidzira kuti tennis yedu munyika iri kubudirira, iri kutanga kukwira futi. Takambonge tichikwanisa kutamba Davis Cup against my biggest teams pasi rese, asi zvakazvambozodzikira. And iko zvino kuqualify kwataita patournament yakatambwa kubva musi wa 6 September kusvika musi wa 13 September kuEgypt zvakaita kuti tikwire pane rimwe jana rokunge takutambira Euro Africa Zone Group. Tinoziva kuti izvi zvichaita kuti macompanies, vana nemamwe maplayers vavasenior vakwanise kushanda nesimba vachitarisirawo kuparticipata muDavis Cup.
Ruremekedzo rwamakawana urwu rwekuti mupinde muEuro Africa Zone rwakakosha sei kunyika panyaya iyoyi yetennis? Takatarisa matambiro anga achimboita nyika panguva yapfuura.
Rakakosha zvikuru nokuti vanhu vese munyika munomu vakuziva futi kuti tennis haina kufa muno muZimbabwe. Tennis yanga ichingoramba ichitambwa, asi vana vedu vanga vachiri kukura kuti vasvike pa level yekuti vakwanise kuzotambira pamabig stage. Saka zvichatiita kuti vanhu vafarire tennis zvakare semafarira avaimbosiita kudhara. Tinotarisira kuti tichange takuwana vana vakawanda vachange vakutamba tennis, tichange takuwanawo vabereki vakawanda vanenge vachisapota kutamba tennis, tichange takuwanawo makambanis akawanda anenge achikwanisa kusapota tennis.
Makatarisa vatambi varimo mutennis pari zvino, tinoona munguva yapfuura kwanga kuina ivo maBlack Brothers, Cara Black pari zvino akamirira nyika. Pane vamwe vana here vechidiki vamuri kuona vachazowanawo unyanzvi hwakadai?
Varipo vana vakawanda zvikuru. Iko zvino tikatora vana vakaenda kundotamba Davis Cup team, vanga vari muDavis Cup team. Tanga tina Takanyi Garanganga. Takanyi iko zvino ari ranked kuma270 muworld. Tina na Maxine ari ranked kuma400 kumadoubles. Tina Benjamin Locke ari kutanga kutamba mafeatures zake iko zvino. Tinotenda Chanakira ari kutambawo mafeatures. Zvotaridza kuti vana ava variko vane talent muno munyika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano retennis Zimbabwe vaRegis Bunu vachitaura vari paRunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira kuno kuStudio 7. Tsamba yekutanga inoti, ndinokukwazisai imi mose vashamarari veStudio 7, ndikwazisireiwo mhuri yose yekwa Muchatiroto neyekwa Nyamunda kuchinyamukwakwa, ndichiti chizukuru JB uri sei zvako, wenyu muteereri wenhepfenyuro TNS kuchinyamukwakwa.
Makadii vashamarari vedu, tinokumbirawo weather forecast, mukadaro munenge mabatsira nyika. Kwazisai mhuri yangu nasekuru vangu Njanji kwaChilonga. Ndini Zakaria Davidson kuchikombedzi.
Vashamarari veStudio 7, tinokutendai nebasa guru ramunoita rekutipa nhau dzechokwadi maererano nezviri kuitika muZimbabwe. Ndikwadzisireiwo ambuya nasekuru Musekiwa vari kwamurehwa mumuzinda waShemangwende. Ndatenda wenyu tanyaradzwa Musekiwa.
Maswera sei jonga and blessing. Ndinofara zvikuru nekutaura chokwadi kwamunoita. Ndinokumbirawo kuti mundifarisirewo mhuri yekwaTambwa nevose vandakadzidza navo muna 2012. Ndini Hard Life Tabwa kunyanga Kazozo Ward 3.
Munofara here ikoko? Ndotenda nemameseji amunanditumira kuti ndizivewo zviri kuitika munyika. Rambai makadaro, endererai mberi nebasa renyu. Munyora hana kuisa zita rake.
Mwanoti rambai makashinga nekuti panhau dzechokwadi nekuti ZBC tanzwa nenyaya ya mai Mugabe chete daima wedzera nguva. Ndiskwereserewo hamane shamwari muZimbabwe ndini trust kubocha kwamarange.
Torera ari kugokwe nemangwe anoti rambai makadaro. Tinokumbirawo Mwari vakomborerawo nyika yedu navatungamiri vayo vose kuti vaise chingwa patebho ruzhinji rugutewo. Tinemi nguva dzose basa renyu ngarikomborerwe. I big up.
Zita ndinoitwa Philemon Mulambo. Ndiri kuchipinge. Mukaverenga tsamba yangu ndinofara chose mukoma jonga na blessing. Ndikwazireiwo hama dzangu dzose dzekwa Mulambo nedzekwa Mukondori. Mukoma jonga paridzai vhangeri kunana sapurazi vasabata vashandise mhuka uye vavape vanhuwo mari yakati wandei.
Mumwe anoti ini ndinonzi D Musina kumasvingo. Makadii varume, tinotenda nebasa guru ramunoita, asi dai vatori venhau vachimbouyawo kumaruwa votorawo nhau. Tine zvakawanda zviri kuitika kwedu kuno kumasvingo. Rambai muchitipa nhau vakomana.
Ndinokutendai imi veStudio 7 nekuti panhau dzechokwadi ndinoti rambai makadaro. Ndini Brato Masoso ari kugokwe Chireya paka Hobo.
Ndikwazisireiwo vagari vematiki uye vazukuru vangu vanoti Patrick na Innocent Chagonda kuBorodel wenyu Petros Kachka.
Ndini mukoma o pane shumba ndiri kuno kubhuyera South. Rambai muchitipa nhau dzechokwadi mukoma blessing nevamwe venyu.
Basa sebasa vakomana nevasikana, munotipakurira nhau dzinonakidza. Ndinokwazisa shamwari dzangu kugoli dzinoti Peter na Moses. Ndichiti riri sei basa, ini ndakuvara nedhuvhu-dhuvhu. Basa hakuna kuZimbabwe, ndi Mafia 19 kusvitsa.
Varume makadi henyu, ndikafara mukaverenga tsamba yangu. Wedwe munyika ino yaurayiwa nemasoja nemapurisa vari kurova vanhu zvakaipisisa kumakaha. Kuri kuongwa goridhe kunowa ndo kwataiponera kuno kwamutoko pamwe nekumudzi. Vave kutiuraya nenzara sezvo nyika isina mabasa. Torarama nei? Ndimafira kureva kuno kwanyagupe. Ndifarisirei, pedzai kadzirange mumudze kuti chenjera.
Makadii ndinofara nebasa renyu rekuti panhau dziri independent. Dai maramba makadaro, tiri kubatai zvakaisvonaka chaizvo. Basa sebasa vakomana, muteereri wenhepfenyuro yeStudio 7, kudzai nduna ini Mutare.
Ndinonzi Mike Sibanda, ndiri kuno kuBulawayo. Ndoda kungotendawo kutendaiwo nekuti panhau dzechokwadi ndikwazisirei bhinga yose kunyanya vekumucheni.
Mumwe anoti ndikwazisireiwo mhuri yekwaDomingos neyekwaNavira. Uye mhuri yangu, my Domingos, tinashe more blessing Richard Manuel Blessed Domingos. Ndini muteereri wenyu Bento Domingos kuno kuAirport.
Ndini Allen Ketani kuMalipati Manjinji Dam. Makadii mose kuStudio 7, ini ndinofara zvangu.
Mumwe muteerera anoti pamberi nebasa varume, tokutsigirai nguva dzose. Ndini Handsome Shumba, ndiri muzvishavane.
Aiwa, nguva yedu ndoyaita shanje. Vadiwa, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe paStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Amai Sekai Holland vanosiya MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vachinotungamira MDC Renewal Team.
Mauto emuchadenga emuZimbabwe neekuNamibia odzidzira kukanda zvombo zvehondo kunyanga.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoendesa mauto avo zviuru zvitatu kunobatsira kurwisa Ebola kuLiberia.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira naJonga.